Amen.
Toda kutenda mwari. Kuno kuno komburira kuno. Hallelujah.
Amen.
Mwari vakanaka. Zvachose.
Amen.
Amen.
Kuna mwari okukanamata zvataurwa namai masau. Vanoita mabasa makuru. Amen. As you back out runs, we would not matter. As I want to go to our dog, I don't know. Munhu yari kudzivisa mwari akutaura kuti madzimari yese ayakarwa zvechokwadi tarisai vese avakapaka asi inini ndiri mwari munoita mabasa makuru tirwirei mwari vanhu 185,000 vakangomuka vakafa hazvisiri izvo zvaikumbirwa handizivoezekaa ndo zvaikumbira here handizvizivo patakangodzimari tiesei tirwirei kubata kwamwari kunoshamisa kuri muupenyu hwedu ende mwari vakazvita newe yekutika kunyange kamunhu kadikidiki panapa kasina kana nebasa kakataura namwari panoitika zvinhu zvinodarikira panapa amen hazvisi zvevanhu vakuru vanonamata vachidaidzirisa nemamwe mashoko ekupi zvine vanhu vanonzwiwa namwari mapostori otadza kuita zvaanoda kuita mbongo dzati kuna mwari wokuti ukatenda mavari vanokurangarira nenzira inoshamisa. Haleluya. Our God is living. Amen. Mwari wedu vanorarama. Haleluya. Haisi dambe patiri panapa ndokuti mwari wedu anoita zvinhu zvinobatika. Haleluya. Mwari wedu ka anoita zvinhu zvinodarikira mufungo wedu. Zvinodarikira mabatiro atinofunga kuti pane mabatiro achaitwa. Haleluya. Mwari vanovhura. Pasina chibereko so panoita chibereko. Amen.
Amen.
Pasina chunhu chiri kurarama chinorarama zvakare. Amen. Pasina kubudirira kana ukaona kumberi kwese kuri rima. Mwari vanoisa chiedza. Haleluya. Zvinongoda munhu anoda mwari wake kuti ataure namwari wake kuti zvimwe zvinhu zvigone kuitika muupenyu hwake. Haleluya. Haleluya. Toda vanhu vachachinja kuchikoro vechidika vokuti akaudza mwari mari dzavo dzanouya kwekupedzisira anotaura kuti ndimwari vakabata nenzira inoshamisa. Amen. Wataura namwari unoona kuti mumhuri mako kubudirira kwezvunhu unoona kuti ndimwari taiva nasimba nezuro tine graduation party ya sister wangu saka vakataura vakati chinodiwa munhu ndochokuti munhu aropafadzwe namwari zvamwana uyu akaropafadzwa namwari saka hapana munhu achagona kuita zvinodarikira zvaataurwa namwari ndakarangarira abraham achiudzwa kuti go before me and be blameless and I will bless you. Pane zvunhu zvokuti mwari vangotaura pamusoro pako kunyange madzinza mamiriyonzo madzinza akasunuka akaita sei against your life hapana zvinoitika muupenyu nokuti pauri you carry the blessing of the Lord. Haleluya. Kunyange satani akasunuka kuti asumuka nenyanga dzake dzese dzabuda the word of God. Satan is far fetched from zvinoitwa namwari. Zvanyanya kuona Satan mukungwa kuti Satan anomisidzana namwari. Satan anotoziva kuti namwari naivo they are totally far different. Iye chisikwa chamwari. Asi vanhu nokuona Satan nezvaanoita vanomumagnify
oda kumuenzanisa namwari pakuvata kwacho.
Abate samwari. Satan ari pasi petsoka.
Haleluya.
Zvemunhu anoda mwari asi pasi petsoka dzamwari. Anova pasi petsoka dzemunhu anoda chi? Anoda mwari. Asa vanhu vasati vatombosvika pavari munhu Satan ari pasi petsoka dzemunhu anochiwa anodiwa namwari. Ndo ukuru hurevanotya mwari. Haleluya. Haleluya. Ndaikomborerwa chaizvo pandava kuda kupinda mushoko randa. Ndakakomborerwa neshoko raitaura neKristu vachida kuna Matthew chapter. Ikaitingoverenga Matthew chapter 13 verse 44-46. Hapasiri pangu pane ko message yandoda kutaura. Asitogona kuverengerwa munhu ango. Ango ndingotsanangura zvidiki diki about it.
Musha wokuenda wakafanana nepfuma yakavatwa mumunda. Iyo yakawandikwa nomunhu akaivanza. Zvino mukufara kwake unoenda. Akatengesa zvose zvaanazvo akatenga munda uyu. Musha wokuenda wakafananazve nomutengi unotsvaka maparera akanaka.
Haleluya. Ndi Kristu aifananidza usho hwokudenga. Zvatipana mamurume achitsvaga aitsvaga emechen. Aitsvaga zvaanonzwa kuda kana kuti ndingati hupfumi eperio kana kuti vanoti piu amene. Imwe mineral yakakoshesesa. Hanzi anoti awana yaari kuda chaiyo chaiyo. Anonotengesa zvese zvaanazvo uye achitenga iwowo. Ameni. Hanzi akati umwe wakafananidzwa nokuti munhu akawana treasure yaanoda akanotengesa zvese akauya achitenga munda iwowo. Zvatiri muna Mwari hama dzangu ka umambo watikawana ndokuti zvese hazvirere chuu. Haleluya. Haleluya. Kana tachibata cheumambo hwaMwari unotengesa zvese zvaunazvo otenga muna Mwari orarama muna Mwari. Haleluya. Hanzi akafananidza umambo uyu semechende aitsvaga kanhu akanotengesa zvese zvaanga anazvo akati ikakaka ndokanga ndichida. Mwoyo wako mukuda Mwari mukutsvaga muumambo unogona here kutengesa zvese ubata pana Jesu. Ukaona Kristu vachitsanangura pamusoro peumambo nenzira yakadaro vaida kubudisa pachena kuti zvinhu zvese hazvireve chinhu kana waona umambo. Haleluya. Haleluya. Nokana waona kuti ini handinei nezvokuita nezvinhu zvomba munomu asi ndichanamata samaimba savo. Amen. Vamwe vanobva vangomira pakuti inini hazvinei neni uyai zvavo. Asi umambo uyu ndokuti kana handisi kuzokanganiswa. Amen. Unogadha jealously umambo hunawo. Hazvo unotoratidza vanhu kuti mota nezvese zvandinazvo nevana vandinavo nezvese zviri mandiri hazvireve chunhu kunze kweumambo. Haleluya. Haleluya. Unodarikira kukoshesa kwatofanha kuita ndozvaibuda kuburitswa naKristu. Zvanzi kana munhu waona umambo ana achitoti umambo hwokudenga hwakafanana neizvi ada kurakidzai sacrifice inofanira kuita mutende kana munhu anoda Mwari muupenyu hwake kuti zvii zvaunofanira kuita muupenyu hwako kurasikirwa nazvo zvinosvika kwokupedzisira mazasi. Haleluya. Haleluya. Nhasi ndichataura nepamusoro peobjective yokunamata. One objective yokunamata. Asi ndinotarisa kuti ndo
Ili pa usoro soro pakadiwa na mwari.
Don't.
Rokutu mwari wakati dani rechi. Amen. Mwari wakati dana zunu zaka wanda zaka nyoro wa mshukura mwari. Zunu zaka wanda zaka nyoro pa msoro pa upenyu wedu mshukura mwari. Mwari wano ita mabasa makuru. Mwari wano ita zunu zaka dari kila mupenyu wedu zaka siyana siyana. Asipane chunu chatuno dauti tiregele kurasiki wanacho. Hallelujah. John chapter 3 verse 16. Tuzo wana nguwe kunamatirwa kwa shoko. Amen. Hallelujah. Tuwele ngere.
Nokuti mwari wakadanyika. Nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake. Wakaberekwa mumwe woga. Kuti ani nani unotenda kwaari. Arege kufa. Asi ave ndokupenyu usingaperi.
Hallelujah. Tina matriwa mshoriwa.
Baba msikara mambo Yesu. Tuna kumutendai kunyangwe mambana na yamu. Nemukana unuwa mati poku kwa shoko reni. Tina nyenge terera mparitu shoko. Baba tirei murini musitara mambo Yesu. Baba vapei mshingi kuti chimwe ne chimwe. Chavano fanira kutaula. Vachitaule. Baba vagone sei kududzira. Sezo vaka fanira kududzira. Muzita ra Yesu Kristu. Tibatirei wa Yesu. Kuti mwari wedu na baba wedu. Shoko redu ribatike. Munzeve zedu, mundangariro zedu, nepamoyo yedu. Rive nezvibereko mukati medu. Baba muzita ra Yesu tibatirei mangwanani anu. Zita renyu risimudzirwe. Tinotaura ropa ramambo Yesu panzvimbo ino, ropa ramambo Yesu pamweya yedu, ropa ramambo Yesu panzeve dzedu, pamindangariro yedu, ropa ra Yesu ngaritaure kuti shoko renyu mwari riburuke nesimba redzekinuro. Muzita ra Yesu tanamata nekukutenda. Amen.
Amen. Hanzi neshoko ra mwari, nokuti mwari vakadanyika.
Amen.
Hanzi vakatuma mwanakomana wavo kuti ani nani anotenda kuna Yesu Kristu asaparari asawana upenyu husingaite sei
husingaperi.
Haleluya. Objective yanga ina mwari paupenyu hwedu ndeyekuti mwari vakaona tichiparara, mwari vakaona takafa, vakaona kuti vanhu ava vakadaiso
vari kuzoparara nekusingaperi.
Chinhu chihombe chakawirwa naJesu Kristu
yanga iri nyaya yeupenyu husingaperi.
Amen.
Amen.
Zvanzi ani nani anotenda kumwanakomana uyu asarasikirwe neupenyu hwake asauwane nekusingaite sei
nekusingaperi.
Haleluya. Nguva nenguva moyo yedu inoungana pazvinhu zvatinoda muna Yesu Kristu. Tokanganwa kuti kuna Mwari vari kutidanira paupenyu hunodarikira upenyu hwatikurarama panguva ino, upenyu husingaperi. Haleluya. Haleluya. Mwari vaona kuparara kwenyika vakabuda pachena vakati nokuti Mwari vakadanyika vakaiona kuti nyika iri kuparara tisingavade Mwari vakati pamwanakomana kuti ani nani anotenda maari asaparare ndoobjective ngai asawana upenyu husingaite sei husingaperi. Mutendi ngaaziye kuti achiuya kuno kukereke ari kunanavira kuti upenyu hwake huchengetedzwe. Ngaazive kuti hatisi kunanavira kuti ukaona motikari iri panzapo woti haleluya, Mwari vari kuita mabasa makuru.
Mwari vari kuita mabasa makuru nemotikari yakanaka yaunoonawo pasi. Asi Mwari
vakaita basa rakakurisa oro vanoita basa rakakurisa kana ukasara ukabata upenyu husingaperi. Chinoita kuti zvinhu zvese zvisareve chunhu
kuchinjikwa kuona kufa kwedu tona kurarama kwedu muna Jesu Kristu kunoenderera nechinda chedu pakataba hapana hapana ufumi hapana kupora hapana utano hapana kushaiwa kwa utano bana kuziva Jesu na kutenda muna Jesu kuti uwane upenyu usingaperi. Mara vanotsanangura zvakawanda pakati apa. Objective yavo yange iri kuti mutendi asafe asararama. Vamwe vanoti varwara muna Jesu Kristu. Wafunga kuti vakatadza kupora, voti Mwari vandiseka. Hauseko kana wakapona hama yangu. Hapana Mwari anoseka munhu akurwara akapona. Chakakwana chaona kuti hama dzangu. Haleluya. Tinonamatira sevafundisi. Mwari vakurudza simba kana kuti hama iri kuna Jesu Kristu yakunamatira nezita ramambo Jesu unopora. Asi hatiporere kuti tirambe tichinamata Mwari. Kupora panyama hakusiriko kune motivation yedu. Kurarama kwakatikapiwa naJesu kuregererwa zvivi kwatikaita. Ndokune chikwakakosha. Amen. Amen. Ukauya kuno kuchurch oti ndane mazuva 100 ndane 1 month ndane 2 months ndane mwedzi yakati ndane mayezi saizvi tiri kubudirira hama dzangu toda vanhu vari kuramba kubudirira muna Jesu pazvinhu zvenyama asi achiziva Mwari nenzira yemushandisi kuti akabva pano pazuva ranhasi anowana upenyu husingaperi muna Jesu Kristu vanhu vapo vari kumhanyisana nezvokucheka vari kumhanyisana nekutano vari kumhanyisana nemari vachigangana kuti ndisati ndatanga kutaura zvemari ndisati ndatanga kutaura neupfumi hwandinoda muna Jesu ndakabata here upenyu huri muna Jesu Kristu wokuti ndikatenda maari ndinowaniswa upenyu husingaperi. Mwari pavakatidana vange vasina motikari pamberi pedu hama dzangu. Mwari pavakatidana vaiona munhu afa akuda kurarama. No objective ina Mwari haina kuchinja pashoko raMwari. Munhu ngaasawira kuchechi kunokuti arurama mano chechi inomira neni usaumbire manhenga chechi ikatadza kumira neupositiva ndoubuza umwe musi tokukanganwa waipinda mudambudziko tokukanganwa asi Jesu haana kukukanganwa. Amen.
Amen.
Jesu mwanakomana waMwari haana kukukanganwa. Haundude manhenga nokuti muhamba inotodawo Mwari inogona kukundikana one point yakudisappoint. Kana wakuda kubata pana Mwari ndataura pane peu yeye kana kuti upfumu yao vaitsvakwa neuyo merchant uya. Ndikati paakaona ichocho akatengesa zvese akanobatira pane ichocho. Munhu ari kuda Mwari.
Regai ndikudzei pamusoro peupenyu husingaperi. Ngativhuresike shoko raMwari. Haleluya. 1 John chapter 5 verse 11 to 12. Maybe ndatange ne Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23.
Nokuti mubayiro wechivi, nokuti mubayiro wezvivi ndiwo
rufu.
Asi chipo chokuwopiwa chaMwari ndiwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu.
Haleluya. Nokuti mubayiro wechivi ndiwo rufu. Asi chipo chiri pachena chatikapiwa naMwari ndiwo upenyu husingaperi. Huri munani. Patokudzai kuti vanhu vasiri kutenda muna Jesu havasi kunamata. Umwe munhu anofunga kuti ingwani tese tinongonamata. Kana taakunamata muna Jesu taakunamatira zvinhu zvezvokwadi nokuti ndo gift yeupenyu kwaikara. Ndo gift yakadarikira tauya kuzonamata. Waona kuti upenyu hwako ukaenda pamira naMwari. Pane cheupenyu here chiri kubukira mauri. Jesu mwanakomana waMwari akaona nzvimbo
Nokuti mubairo wechirufu mubairo watikapiwa zvakanaka namwari pachena ndoupenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Objective yakunamata kwedu yekuti dai tagona kurarama nekusingaperi muna Jesu Kristu. Nasi uno unogona kushayiwa chokupfeka asi wakabata pana Jesu wokuti akauya unorarama nekusingaperi. Zvakadarika nemunhu anofa upenyu hwake zvichimuitisa zvakanaka achitaura kuti pane vanhu vanonamata Mwari nokuti vari kubata mari vari ku do you know kuti ukaropafadzwa nerimwe nzira uri muchechika unosvika ukataurira vanhu Mwari vanoita mabasa makuru wakamira pamaso nokuti iwo chii chinonditadzisa kunamata Mwari zvese zvakaringana zvese zviri bhotasa uno unotadza sekuudza vanhu kuti zvuno kuna Mwari kudenga uko unomutaura zvokuti vane kanara vandara divariko nevane Mwariko tuwa variko Mwari wakona kunokuropa pazo voti ukanoa wapekako unotonzwa kuti imini hangu Mwari atarikira unogona kutaura neimwe nzira regai kudzeya madzangu ka panepo murume akauya mushoko ramwari
yeveri yani
ichiula akitora zvigani ichiula
akauya akauya kuna Kristu akasvika akati mubvunzo wako ngori panyaya yandikutotaura iyoyo zvikanzi ndingaite sei kuti ndiwane upenyu husingaite sei nomubvunzo wanga very simple zvani ndingaite sei kuti ndiwane upenyu husingaperi kana Kristu Kristu vakanamutsanangura ida mai vako baba vako vakatanga kukudza zvaiva mumutemo amemsho vandiga kati mataura zvesamai ndo upenyu hwangu chaiwo chaiwo ndo mararamiro angu ana baba vangu zvese zvamutaura zvamutaura to Kristu apedza akangosvika kwaari akati hapane chinhu hwangu hanzi achimuda shoko ramwari akataura achimuda akataura achimuda zvanzi akamudza kuti asi chinhu hwangu chamuda kuti uite zvikanzi enda unotengesa zvese zvaunazvo izvi oba varombo ndiwevewendidasei kristu aona kuyachitaura wakawana nenzira zvisina kunaka ukuaandiungotaura zvinhu zvaune makawana nokunamatira muna Mwari nokutsanyira nokuungudza Mwari wokupromotai Mwari wokusidzai pamusoro apa zvikanzi enda unoita izvozvo zvavatakuzi tsvaga naunotengesa murume uya
shoko ramwari vanhu vese vanoiziva stori vashoma vasingaiziva anoziva shoko ramwari hanzi murume akatendo nozamusaseke murume uyo
ena mubvunzo wacho ndakauda ndingaita sei anyatoziva kuti objective yokunamata ndeyekutabva panapa pane upenyu husingaperi Kristu ndoita sei yatie ndakautotengesa i neizvo zvese iwewe wondita sei
akatendoka akadzanze nokuti anga ane zvakati wande
pane vanhu vokuti tikabvisira zvamunazvo haleluya ameni ameni musaikaredzwa kane stori yajobho moti jobho anga ari munhu wamwari wachiparidza zvinoitika ukau my
sister
haleluya haleluya pamwana mupfumi akava kuna Kristu akavanzi mari yose Kristu akatara nenyaya zviri nani iwe touya kwauri nenyaya iyi
haleluya
umambo une chekuita neupenyu husingaperi umambo une chekuita nekusakrifisa manidzi ako zvaunoda zvaunoshuwira asi zvese uchireva kuti hazvina maturo nokuda kwajesu
murume akadzokera atsama kana kuti asisina kudzwa zvakanaka nemhinduro yaakapiwa namuna Kristu
zvika achienda kudai so Kristu akati zviri nani kundingamera zvinobvoneza kuti ngamera igone kupinda paburi retsoka zvichanetsa mukuru kuti apinde mudengu mumambo wekuberekuru
madisciples akamira kure so akati anenge vaimuzivawo because matauriro avakaita ka vanenge vaiziva kuti murume anonamato
ndomuziva murume zvikanzi saka ndiani Kristu achapinda kudenga ndobvunzo vakasara kuti mudza zvikanzi saka ndiani achagone kupinda kudenga
Kani kuzia mazamu. Hani dai wanu waziya kuti. Jesu wakati dani zira kuri. Upenyu singapi. Sata wona ropa fatu. Mungu. Anapinda mtenga. Ap. Wara upenyu wati. Ashai wakukore esu wati. Tatraya kukunamati. Waiye za kuzunamati. Wota kukora. Asu waka bata kwa nani. Jesu. Ano upenyu singapi. Unofa ulu murombo. At dani zira wanu kuno kukuti. Upenyu wako. Ukasa chinja in 1 year. Ukasa chinja in 2 years. Ukasa chinja in 10 years. Aku wakabata pana Yesu. Wakabata pana Yesu.
Aleluya.
Ziva. Donzo. Na wakadani ziva. Una Yesu Kristo.
Uka kanga nwa donzo. Eroro. Unorasikirwa. Wakabata pa Maria.
Mwari unopromote. Sata nanu buna kukupromote. Ukasara wakabata pa Maria. Uchindu waku komporerwa na Maria. Semufumu ya. Uchindu waku itwa sakanaka. Uda hallelujah. Zakasiana nini? Upeni usingape, do unataka Yesu, mchiayari pana.
Hano wangu wakuya uchech, as a routine. Asata atenda muna Yesu, ama yangu, wakarasiki. Unoda Yesu. Hallelujah. Unoda Yesu. Unoda Yesu kuti akubatsire. Urukuda Kristu, anogona kuita basa rukuru. Nokuti regaende kuvhurire shoko raMwari. Hallelujah. Ande pana First John chapter 5 verse 11 to 12.
Kupupura ndiko.
Eh.
Kuti Mwari vakatipa upenyu usingaperi.
Mm.
Zvino upenyu uyu uri mumwanakomana wake.
Mm.
Mumwanakomana uno upenyu.
Hallelujah.
Mumwanakomana waMwari ana upenyu.
Hallelujah. Ndo testimony yedu. Amen. Kutana mwana komana maani. Ana upenyu. Asina mwana komana. Akafa. Hallelujah. Wakabate ere. Kristu mu na John chapter 3 verse 16. Shoko ilo rakapuni sa Yesu zinoda kuitu. Zikati achati enda kune mwana komana. Ahasu zeta. Asacha wana upenyu singa kune. Baba. Maunzi wakuchechi na amai nukuti nasi. Ah, nasi sanda. Zunga ito njene uchechi. Musawira kudonzwa na amai. Mai musawira kubaba wano kufarira zuchechi chechi. Legandi hendi yao. Pane Yesu. Akuda upenyu wenyu. Swaka kwana. Kuna mata. Kwa baba wenyu. Kuna mata. Kwa mzimai wenyu. Akuzo mbote. No. Kuti mwewe ikize. Yako kuti dai murume wangu. Dai muri yangu ya wana upenyu usingapere una Yesu.
Amen.
Wandinawo. Utsinyo wakaipa. Ukasashia upenyu una wangu. Ewo munhu aregera kupara. Ukaona storia ya Lazarus. Ne murombo. Murombo akangofa akadaro. Ndakambosona nguva sometime ago. Asi kwakaenda unomwira. Storia yakataurwa na Kristu. Akanomuka ari mumaoko a Abraham. Hama zangu, hazina basa kuwafa. Uru mchitabu zikase. Murombo ya kasiga. Achinanzwa nembwa. Kwa achiri pase. Achiri wane maronga. Achiri wara. Asikuwa haka mkira. Ndoko kakosha hama zangu. Upenu watiri uno. Uri temporary. Mujaya. Urogo na kusika fem. Urogo na kusika ule. I am the idol. Kana ute. Muna anoye murika papa mwese. Lekanu kuze. Pana Yesu. Yemurika zvakakwa. Unogona kuyemurika pamberi pevanhu. Wachadza kuyemurika pamberi pechigaro chenyasha. Kwaunomukira hama yangu. Unomukira kusina kunaka. Topic iyi ndoda kuitaura nepamusoro pegehena kuti zvive zvii zvakare kuvanhu. Kazhinji ndikapedza kutsanangura nenyaya. Kuti kazhinji vanhu havanyatsoziva kuti gehena ririko dzinongobva. Tokonsentrira nekwakakosha. Kutikurakidzei kunodiwa naJesu. Regai ndikudze kwatichamukira mangwana. Unogona kumuka kuparara singapi.
Oro unakoda kumukira muupenyu usingaperi. Wamhanya zvakaita sei? Usaona kubudirira kwavana vako vamwanisa mwoyo kwavana vavo. Waona kuti iye mwana wangu akadzidza, mwana wangu anoita zvinhu zvakanaka, oona upenyu hwekuropafadza kwamwari ipapo iye mwana anotodarika zvokukangana kumwana wake anoda upenyu usingaperi. Unogona kuti vana vakanaka vasingachemari. Vanokuchengeta vanoita zvakanaka vokuti vakataurwa nezvako iwo ugosumudzirwa pakatwa kana asina upenyu mupereti mhanya nemwana wako kuti abati muna Jesu akukasiya wapa chinhu ichocho wakupa praizi inodarikira sikopu inodarikira kuyemurika kwaunoda majaya nemhandara ari panapa hatiri kuzivikanwa mhandara ndo yaipfeka chaizvo kuda kuzikana ndo mhandara yainamata mwari aipfeka achinamata mwari aishumira aipfeka masutu ake mujaya achitsvaka mwari akachibata kana chitsokisa usashuvire ndaitaura mamayouth one of this time ndichiva ndikati no musanyanyonetsekana ichi environment ine culture yangu amen. Ndavaudza nenyaya yekuti we must embrace our own culture as an environment sevechidiki ukada kana uchiona vanhu vari ku kana kudzimwewo ndingangoti madenominations akatanga tataura kuti madenomination because mamwe hatingotaure kuti church amen ndikati mamwe madenomination unoona vamwe vanogona vane mari yakawandisa asi unoona kuti style yavo vanongoridza kangoma muchechi mavo hamuna mainstruments. Usati kana wajaya mainstruments wajaira mainstruments wakungoti hapana mwari amene amene munhu anofanira kugona kuimbresa zvaari amene tonevaudzane nyaya idzodzo kungori nyayawo yakasosiyana nezvatinotaura so gonai kuti paunotsurwa kuti mapekero ako mwanasikana munhu hamudiwi mini munhu anobva atoti vazitaurire ndokautireuno azvichinje munhu upekamini ungaaambire mwari kuti vanimumbiramidza upekamini ndaitaura nai hautadze kunamata mwari ukaona uchitadza kunamata mwari nokuti wauzozvisa peke mini pane damidziko wakadarikira womumuyo weasinani iwo pako panotonetsa amene ukanwa mapostori arutava pane wemwana kuti ukasikapa uona motika dzakapakwa newe wega unogona kutotara nina handina kana saizi nemunhu wanari apa asi anoteka gementivo ikaucha yavo amene atikuraba mberi iwo uchiriona sesegubuzvu rasi watwati risingabuditse zvauri rekandikudza madzanguka ukatadza kunamata mwari nekuziya zvauri unogona kutadza kubatira pana mwari wezvokwadi nokuti wakubatira pazvekusiriso amene amene hautadza kunamata mwari nokuti wanditeka zvakadai kutora tinichanamata mwari handichadziswa kunamata mwari nokutianditeka panochewa shoko rakanonaka kumwari usabude chechi uchiti unenge wabudira hembe wagara wakabatira pahembe hama dzangu muna Jesu munoda vanhu vanoziva kuti ndakabata pana iye Jesu Kristu anondida enda unoziva muna Kristu ka munova vanhu vane self denial zvataura mwari ndo zvandichaita inini amene zvataura mwari ndo zvandichaita inini ukaona mwari vachitaura kuti ukada baba vako kupfuura inini amene asi munhu anoda baba vake kupfuura inini haasi fit for the kingdom kwete kuti vaitivenga nai amene amene anzi anoda hanzvadzi yake anoda zvakati anoda hama dzake vakasvika pakupedzisira vakati neanozvida iyi kudarika ini unozai ndopandikanyatsoziva ndikati aa kristu avasida vanotodarikira neiwewe nemadira unozviita pachezvako unofanira kuda kristu kudarika iwewe vokukosha kwakaita umambo is a matter of life and death. Either you choose life or you choose death.
Jesus.
Muna Jesu Kristu, muna upenyu usingaperi. Hatidi kukukonvinza Never an inspirational message. Never chitolabu kukonvinza. Naku ziyabu wakabate repana Jesu Christ. Message yenu. Ikaramba ichizoka. Pakubata mana Jesu. Ikaramba ichizoka. Pakuziwa Jesu. Pakumurara mira. Pakurara mawaka rurama mana Jesu. Chakwa chisa chumcha chumcha. Tosu tanga kukuzoli. Pane mbasere kutikana afamba neo. Ano kuropa fazi. Can I find my neighbor? I don't put on no poresa. No, that was good. Why? I don't have a family one. I could kind of be around me as a job. The guy and take a pana. The chat's okay and didn't take a zitter of my guy. What a sick in one. There's no butter boil. There's no good question. Moon, I don't do any man. Moon, I know better than that. Yes, so that's not conditional love. Asina ma condition mukuda kwa ano damwa. Vamwa kumi la pana kwa zima upeni wangu chasa diba unogo na kuramba wakata asibata pana.
Amen.
Yoku kuzai. It's going to be zuno. Una gona kukuna. Una papa zwa zaga dari kira. Uka bati ya basiri. Watanga uki. Hallelujah. Watabata kwa Maria koso. Watabata kwa kuroba fazo boru ikwa. Uka dari kira. Amen.
What about the father?
Someone I'm from where? And this other guy is also getting it. We must trade everything for the sake of things in that area. Don't find it. I could see you. But now, Jesus, who pay you? Can I go for?
Going to battle my scriptures. Hallelujah. And even John chapter 5, verse 39. Yekupi kwa tuno wana upe nyumu na Jesu.
Bacha kuda, awa bakaita shakanaka. Kukumuka kwa upe nyumu, awa bakaita shakaipa. Kukumuka kwa kutowa.
Uwe kushuka pa verse 40.
Andipo ni kuita chinundoga, zinotonga sasha njindodwa. Kutonga kwangu kwa karurama. Nukuta nchagi kuda kwangu, asikuda kuwa kanditsuma. Kana ndichishi kukurila. Kukura kwangu wakuzi kwa shopari. Mumwe urifo unwoji kukulia. Dinosika kufi kukura kwake. Kwa hivyo kukulia ndo kwa shopari. Makatuma kuna Joani. Ia kwa kukulia shopari. Ini andinga za mshiri kukura kwa kukumu. Asi tunorewa ishosho kutinuponezwe.
Haleluya.
Ia wakanda alimu. Alimu enje unokuta. No umofeneka. Ibi makanda mshira kufara. Chake. Ini nileta kuku chikuru kuna Joani. Nokuti mabasa andakapiwa na baba kutidea pete. Iwo mabasa andino ita. Ziwo anuni kukurira. Kuti baba bakandi tuma. Na iwo baba bakandi tuma. Ziwo bakandi kukurirao. Hamuna kutongo ndwa inzugirao. Kana kuhona kufana nito wago. Shokwarao aligari mukati meni. Nokuti amutendi.
What is to say per scripture? The correct scripture here, you must obey this.
So, whatever you cut me, no put and tend while I cut Suma. Munojera Maguaro, no put him not to pay you, Sina Pay Munau, my eye. Do you want me to put it in?
Hallelujah. So and you search the scriptures because you think in them you have eternal life. It is these that testify about me. You are unwilling to come to me so that you may have life.
As Lord can walk about a baby, Ramayam. Which I want to open you to that. And the Christ, I say I'm not changing the mind. Nokuti ma scriptures anotaura pamusoro pani kuhamba ende manjiri ndo mune upenyu usingapere unogona kuti uchifamba amai angu wauya kuchechi for a long time asi kana usina uchifunga kuti ukabata bhaibheri ukariverenga uyende usina kubata jesu wamadhamu hauna choupenyu usingapere manje mafarisees the lord vaiziya mascriptures vaifunga kuti mukuverenga mascriptures akawanda ndo mukuwana upenyu usingapere mukubata pana jesu kristu uzati waona stori yamaaamaima uleo unogona kuti uchiti dzimwe nguva uri kumapostori dzimwe kuno uri kuvabheta ii dzimwe nguva uri kuna kuda kuti kristu akubatsire rekandikudze kana wakabata pana jesu usingajamba ukaenda ukajamba ukaenda ukamboenda kumascriptures usinga upenyu uchawanika upenyu chete huri muna jesu kristu hapana kumwe mascriptures atarumu ane chekuita kuti munhu abate pana jesu kristu nokuti ndo mune upenyu usingaperi ndosaka maona kuna romans kuchibuda pachena zvikanzi regai ndikudze kuti chipo chiri pachena chatikapiwa namwari iinternal life vanudika iri munani muna jesu kristu hapana mahomaji papo hapana ngirozi nyingi inosheyiwa kwakati amene hapana juno kuti satani anoita mamini ese ekurakidza kuti baba vanga vachibata zvakadai vanga vachibata zvakadai vanhu vanomhanya neizvo vachitadza kubata pana jesu amene vosara vachiona zvinhu zvinoitwa nen'anga zvinoitwa nemaprofita zvinoitwa maminimini nemamwe vamwe vaparidzi vanongomhanya vasina kubatisa vanhu mwari vasina kubatisa vanhu kristu vobata pazvinhu zvine chekuita nekubatika kwezvinhu mumwe munhu akandishamisa achitaura vanhu kuti murombo akakeswa usanyepere vanhu usanyepere vanhu kana jesu chaiva mumwe mascriptures anotaura varombo mucharamba muni chi munavo nokuti meseji yake haisi kureva kuti yanga isingaregere kubvisa vanhu murombo amene asi meseji yake inge iri yekuti vanhu vabve kuurufu vorarama amene amene vanhu ngavabve murufu vorarama paunoparidzira hama dzako vaudza inyaya yekutenda muna jesu anoregerera chivi uchowana upenyu usingapere muna jesu wataura navo vemwari vanondirwira vanondiropafadza onei mwari zviri kuita mwari wandiri kunamata uyo haasi mumotikari dzamuri kuonei chete haasi muutano mwari vanondipa utano mwari vanondipa upfumi but tandingabatira pana jesu tandinorambira ndichiramba kuna muramakuva ndichiramba kunoita zvakasiyana siyana ndechekubva pana jesu kristu ndorasikirwa neupenyu handirasikirwe neupenyu nokuda ko vanhu ngavazive paukabatira twakabata mukutenda muna jesu tizvaanenge ataura mushoko rake concerning zvimwe zvinhu ndo zvandikabatira kuti tirarame haleluya tuna kereke ichabatirira paupenyu usingaperi huri muna jesu kristu hausi kudanidzirwa kuno atiduku kuwalo hama yangu huya huya kuchechi kwakanaka tinomira newe unoropafadzo unopora zvauri zvese izvozvo tinogona kukudanidzira patinokudanidzira patinokukoka patinokufaridzira objective ndeyekuti hama yangu uri munjozi unoda kurarama kristu vanoda kuregera upenyu hwako urarame tikauya tichishaina tikauya tichikurakidza masutu iwe une akanyorwa mazita ameni iwe une motikari inotaura yega ichivhura dhoo yega haasi kristu wede asi ipapo chero ukaita imwe motikari lamborghini inotaura uchida kupinda kana wagara musana wako urwadzi unonzwa kuti ya ndo zvese kazvo kanta kutaura upenyu upenyu hausi mukamfoti yezvinhu zvatinazvo uri muna jesu kristu amen amen ndatibatirire pakunamata kwezvokwadi tiregere kuya kunoka at the mercy of our pastors at the mercy of shamwari dzedu we are at the mercy of ourselves kristu tinoda kurarama muna jesu
takadzikira ngoni pamuchinjikwa takarangarirwa namwari vakatida vakatipa mwanakomana kuti ari nani anotenda maari asafe arara you are on your own usatarire vanhu vekuchechi ona achifamba nebhutsi yakaboka oti ndinonamata chii kana muchifamba nebhutsi dzakaboka hama yangu kunamata mwari hakusi mubhutsi dzakaboka amen mune zvakaitwa apa pamuupenyu wemunhu amen ana shoko ramwari zviri nani nana kristu vakutaura badzi iwewe noupenyu hwako hwese usatye munhu anouraya iwewe panyama itya uyo anogona kuuraya nyama zvose nemweya musatarire pazvinhu zvidikidika mazano kuna jesu wekuti panyama nepamweya akutaura internal life pane anogona kuuraya upenyu kokupedzisira this is just a portion yeupenyu hwedu 50 years 100 years uzakungotoraramba pane upenyu husingaperi handigone kuudifaina mayeza upenyu husingaperi ninangu chero wapfeka mabhembe ndaitaura umwe munhu kati tikaunza Lazarus panapa achiparidza ane maronda ane hembe dzakaboka achiti mwari vakanaka dada anobuda muno haleruya mwari akanake chii pachechi ndikukudzai kupfeka masunduku hakusi kudaka kuda kuti kana akasuka panapa zvimwe zvinhu zvirakidzewo kuti pana mwari kuita basa haleluya 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 emsaone masunda aya ndeekungorakidzoto mutangire pakungoti mwari varipo varipo hasi kurambada asi rega kuzoparidzirwa neasina neari kutambudzika akushaya neekupfeka mangwana neari kurwara haugamuchire meseji yacho meseji yemuchinjikwa mai angu haisi nekupfeka zvakanaka meseji yemuchinjikwa haise kuparidzirwa nemunhu akuda kufaute anodudze chii pamusoro pajesu uyu munhu akufa inzwa zvaari kutaura pamusoro poupenyu hwemuna jesu manesi aipupura kuti mukadzi uyu asati afa takatendereka pamumwe story yandikauzi takatendera pamubhedha pake tese tikasumudza maoko tikati mwari ishe jesu pindai muupenyu hwenyu tiregererei takatadza vachipedza naye achifa ava vachisara vatendeuka regai ndikudze meseji haisi kuti ndiri muutano here kana kuti handisi muutano meseji ndeyekusiya wadyara upenyu muupenyu hwevanhu upenyu hwedu tafa tiri pamubhedha patikaunganirwa nevanhu vari utano asi isusu tichienda kwakanaka dai baba mujaya madhara ipanapa yabatira pakunamata kwezvikwadi kwati zvatinowira kuchechi kana uchidaidza hama dzako kana uchidaidza shamwari kana uchidaidza vakazera siyakuudza shamwari yakoti kana usina jesu hama yangu uri kuparara ndauya kwauri kuti dai jesu vakuwanira ngoni wawana upenyu usingaperi hama yangu
haleluya 1 John chapter 5 ndakuda kunopedzisa ma few scriptures 1 John chapter 5 verse 20 Hallelujah. Verse 20
Tinoziva kuti mwanakomana waMwari wakauya akatipa kuziva kuti tizive iye wazvokwadi
amen ati ndiye mwari nakomana wamwari ende uye ndiye zvokwadi upenyu husingaperi toda kuziva mwanakomana wamwari aleluya ndomatichawana upenyu husingaperi that's why muchizoona kuna John chapter 11 verse 25 na 26 tozoibata futi panoibata
muna jesu ndo mune mwari wezvokwadi ende uyezve ndo mune upenyu husingaperi
Then Tabata. That we engage John chapter 11, verse 25 and 26. Hallelujah. Hallelujah. And then the Sakaka Taurot, we are not tender mandiri. Kunyango akafa. Achaita say. Achanorama. Hallelujah. Hallelujah. The Christ who are upa. In Eba John chapter 10, Zogarayo Mashire Mbijan, verse 28. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And one way I can't know about who penu singapier. And our pana no gona vuta openu, quantir. Amen. Bana Jesu, Arkuda kutipa, who penu singapier. Bana Jesu, Akatipa, who penu singapier. Who singapans the good na anyone. As you were, which way is Yako today? Tichesu. Ndoda kukuzivai. Shaka kwa. Amen. Ndoda upenyu uji usinga pere. Panda ina matapiesi ndengo uira shama dzama. Ndengo uira utunduku ya kuchechi. Ndengo uya mandiri. Bukozi zwamuru kuita mupenyu wangu. Zwakanata haka wani. Asa mdina kuchipatisisi. Ndoda kutijeso. Jite samuru. Samura nda uye mfumuru. From Kabuza, she will end the chair, not sooner the doctor. And she talked ten over. Do it as a museum to Muyo, Doramba, Dosia, who can use Singapore. By turning away that young rich ruler, turned away from internal life. Are we at Chaga? Zunu said, Mandy from Soro Soro. I would go to Christ, Yadon, they eat. I got sent over the Sia that the chief could have some child. I'm not just. I was the object. Ndoda Jesu kudarika zvinhu. Anoda Jesu anofandira kuti inini chango chichizvida kusvika kwapi asi Jesu ndovada kudarika ini. Akutendeuka pakusvika. Pana Jesu ari kuda upenyu hwemunhu. 2 Timothy chapter 1 verse 1. Ii ndokomborerwa. Ndokomborerwa. Hallelujah. 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 2 Timothy chapter 1 verse 1.
How from apostola wa Christ.
Hallelujah.
Nokuda pamari. Nokuda kwechipikirwa
choupenyu.
Kuna Christ Jesu.
Amen. Paulo muranda wa Mwari. Nokuda kwaiche Jesu Kristu. Nokuda kwechipikirwa choupenyu usingatere kuna Jesu. Nozawa, zvangona ka introduction ikakuga. Kanokudza zvese zvakaita kuita Kristu. Kaita dake ngadiki diki gaimotaura. Mukumuona Paulo, nesaka ndaiona kuti akataura mwe mesikitanda racho. Andaita zvese zvakanaka. I roughly teach my God. Put it under subjection. Kuti ndiregere kuzodisqualify wandasvika. Hama zangu gamuka tarisira pasika kubata pa upenyu usingaperi unorasikirwa nekunamata kwako kwese kwauya every Sunday mazuva eso chinguva objective hombe ndeyekurarama muna Jesu uchitenda muna Jesu kuti uwane upenyu usingaperi Moyo wedu unochemera vanhu vari kutadza vanhu vari kuya kuchurch regati kudze pane vanhu vokuti vakauya kuchurch neconsistency yavo nekuya kuchurch vachitimbira asi asina kutenda muna Jesu tofungwa tahanga regati kudze nyaya iyi inodarika kutimbira kwaune inodarika kuuya zviri consistent every time amen mupfumi ndakuexplainerai nezvako inodarika kuita zvinhu zviri religious semafarisisi rimwe zuva kristu akataura kuti unless your righteousness ka ikasadarikira mafarisis a inini hamusi kuzoona umambo pane pamwe pokuti pane mamwe maitiro ka ekuti kana tikakufungira kuti ndakutadze kupinda denga ka hatizvioni muhomu yangu richiula nokuti zvese zvinodiwa asi pane kuti wareflekta shoko ramwari wauona zvatiri kutaura unoreflekta kuti ndakabata here pana jesu ndikanzi nhasi siyana nezvaunazvo ndikanzi nhasi siyana nemadhira aunomboita kuno kubata ndikanzi nhasi siyana nezvauinazvo izvo utevere nyini usina chauinacho ndinobvuma here ndikanzi siyana nekuenda kumagigi siyana nekuenda kune zvakasiyana siyana ukaona mwoyo wako une nzvimbo yayakachengetedza pane chinhu chakashoka toda vanhu who are willing to lose all for the sake of Christ vanda kusiya zvese nokuda kwajesu kristu
haleluya John chapter 3 verse 16 motiverengera na John chapter 12 verse 25 to 26 ndodza nichafara nazo paswarana
nokuti mwari vakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi
so ndakanganisa verse 36 pa same chapter ipa verse 36
unotenda kumwanakomana uno upenyu husingaperi asi usingateereri mwanakomana haangaoni upenyu asi kutsama kwamwari kunogara pamusoro pake
haleluya haleluya unoregera kutenda muna jesu achauona kutsama kwani haasi kuzoona upenyu husingaite sei asi achawana kutsama kwamwari handiiti kuti ufole into the hands of the living God hatidi kuona hasha dzamwari hama dzangu ukaona munhu anokupa chinhu chiri internal u chaupenyu husingaperi how much more the opposite of that hatisi kuda kereke chamini kuda kumirira dzaveko Adi shoko ramana. Yes, verse 25 and 26.
Unoda upenyu wake ucharashikirwa nawo. No unovenga upenyu wake panyika ino. Uchauchengeta kuupenyu usingaperi. Kana munhu achindishumira ngaanditevere napandinenge ndiri nomuranda wangu uchavapo.
Haleluya. Nasi unotora ungotuzva kuti ndinoda kukushumira ii. Amen. Ndoda vanhu vanongotaura kuti ah God I want to. Ndoda ungokushumira. With my whole life ndoda ungokushumira. John chapter 12 yabudisa pachina zvikanza. Munhu anokundikana pachune chifanana nechiro nechirungu. Avhura pachapo yacho nechirungu. Toda generation ichabvuma.
The man who loves his life will lose it.
Uh-huh.
While the man who hates his life in this world will keep it for eternal life.
While the man who hates this life, anovenga upenyu uno, anomuchengeta nokuda kwaupenyu usingaite sei, handiendi.
Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be.
Hallelujah.
My father will honor the one who serves me.
My father will honor the one who serves me. kuda kuona hasha dzamwari vamuwana nguva yekusuku kuti mwari ndiri pa mataura chinhu chinoupenyu hwangu ndinoda kuti mushumire zvakakwana. I want to honor you, O Lord. I want to believe on you, O God. Mwari ndoda kuti muite basa rakakwana neupenyu hwangu. Handidi kurasikirwa neupenyu husingaperi. Ndanga ndakabata pasiripo. Ndoda nyasha dzenyu Mwari dziburukire paupenyu hwangu pazuva ranhasi. Ndanga ndakabatirira pakutambudzika kwangu. Ndikafunga kuti dai Mwari vakasandiporesa, Mwari vakasandipa zvokudya, ndosiyana nekunamata. Pazuva ranhasi ndotitendeuka Mwari. Ndoda imi Mwari. Zviripo. Zvisipo ndoda imi Mwari. Ndanga ndakabatira pasiripo Mwari. Pazvinhu zvangu zvamukandiropafadza nazvo mwoyo wangu uri pazviri Mwari. Pazuva ranhasi ndadzidza shoko renyu ndinoda kubatira paupenyu husingaperi, kwete pazvinhu zvamunoda zvamunondiropafadza nazvo Jehovha. Pazuva ranhasi ndinovenga upenyu hwangu kuti uchengetedze nokuda kweupenyu husingaperi. Haleluya. Ndoda imimi Mwari muite basa. For the wages of sin is death, hama dzangu. Mukugara mumadhaka, mukutadzira Mwari, unorasikirwa zvakare neupenyu husingaperi. Haleluya. Ndiri pano Mwari, ndinotendeuka pauipi hwangu. Ndoda imi Mwari muite basa neupenyu hwangu, mundisununguri tigone kuwana upenyu husingaperi huri mamuri Jesu Kristu. Auti tichiwana nguva yekuimbirwa. Ari kunzwa kutongeswa upenyu hwake kuti Mwari toda kungoita fresh start. Da kuti mushumire upenyu hwangu pazuva ranhasi. Toda kutenda mamuri Jesu. Ari kunzwa kuti Mwari vataura neupenyu hwangu nokuda kwechinhu ichi. Unouya kumberi. Vatu vekwaya vachitimbira. Tongotaura ukuru hwaMwari paupenyu hwangu. Hallelujah.